Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 24/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kurangwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwakatsemura masangano aya. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa natanonoka wande weStudio 7 na Reverend Dr. David Simango vezayo Jafford in Faith Church iri kuBolton kuUnited Kingdom. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvisine nekupisa kwange kuchiita kunze nhasi, zviuru zvevatsigiri vebato reMDC zvazadza nhandare yemukoba stadium kuti zvinzwe vachamisa vachitaura. Pasvika vachamisa munhandare, vamwe vevanhu vachengetedza vamboita dambudziko sezvo vanhu vakawanda vange vachida kuswedera pedyo navo kuti vanyatsovaona. Mumashoko avo kuvatsigiri vavo, vachamisa vati zviri pachena kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nemakakatano aripo pamusoro pezvematongerwo enyika pakati pavo nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Vati vanobvuma kuita nhaurirano, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kutungamirwa nevanhu vasina divi ravakarerekera, kwete ivo vaMnangagwa pachavo.
Taurirana kuti zvatakabirana toita sekuendesa nyika mberi, toita transitional mechanism yokufambisa nyika mberi. VaMnangagwa kana muchigona mombondipawo ndorova 2 years, imi morova 2 years, tichifamba takadaro after toona kuti anotungamirwa zvinonondera. Political dialogue is a necessity to unlock the political stalemate in the country. Ndakandira kuona signals of sincerity. What are they? Hatiri kuona masoja edu achipinda munyaya dzekuina maroadblock. Ngaainde kumabharaki nokundogwa tinovada tikainivhetwa vobuda hava kudila nevanhu.
Vati zviri kuitika munyika pari zvino zvakangofanana nekuti mune hurumende mbiri sezvo ivo vakasarudzwa nevanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu, ukuvo vaMnangagwa vakanzi nedare reConstitutional Court ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri wenyika. Vati nyika ingaenderere mberi iri mumatambudziko airi, vachitiwo vari kuzopa vaMnangagwa nguva shoma yekuti vabvume kupinda munhaurirano nenzira yakanaka, vakatiwo kana izvi zvikakona vachatungamirira veruzhinji mukubvisa vaMnangagwa pautungamiri nenzira iri pamutemo.
Mnangagwa akaramba, tiri kumusumudzira chaunga chezvaunga. Takataura tiri kuda kuti munhu wese in terms of section 59, tiri kutaura kuti munhu wese hatiiti zvokutamba. Tinoda kuiti ndingakunzi munhu wese muHarare kana tichivharisa tovharisa democratically. Are you ready? Are you ready? Ita mamakisa ndakutusirwa yekuuraya vanhu kure
vachamisa vashora kwavati kushandiswa kwevechiuto mukupinda mune zvematongerwo enyika. Vakakumbira vanhu vange vari pamusangano uyu kuti vambonyarara senzira yekurangarira vanhu vakaurayiwa pakuratidzira kwakaitika musi wa 1 August gore rakapera, uyewo vakaurayiwa pakuvharwa kwakamboitwa makambani vanhu vachiratidzira munyika mwedzi wapera. Vachamisa vashorawo vamunangagwa nemashoko vakataura kumwenezi ekuti vanogona kutuma zvemasoja kuti apindire mukunza runyararo munyika, vachiti kuita kwakadai kunogona kuti vamunangagwa vagone kuzopomerwa mhosva dzekuponda vanhu. Vachamisa vapeta musangano wavo vachitaura pamusoro pekongresi yebato ravo iyo ichaitwa muna chivabvugore rino, vachiti ivo semunhu anotevera gwara reutongi hwejekerere vakazvipira kusiya chigaro cheutungamiri kana vatsigiri vavo vakavati vasiye.
My positions ese anonominatewa, they are up and open for contestations. Kubapa ni chino nukundani chibobata batra wasawe, bandagati batra nagabata banduno nisheta pa congress. Mugaona nchikona kupeka, dagamirira kupeka. Mugaona mchina kupamumwe. That is a democratic party yetu ya famila inoita.
Asi mushure memashoko aya vanhu vange vari pamusangano uyu vaita ruzharukuru vachiratidza kuti vanotsigira vachamisa. Va Richard Musekiwa vanoekanzura muguta remasvingo neimwe yenhengo dzeMDC dzange dziripo pamusangano uyu uye vati vanotsigira gwara ravachamisa. Musangano wanhasi ndiwo musangano wavachamisa mukuru wekutanga wegore rino munyika, uye vati vaita musangano uyu kuti vazivise vatsigiri vavo kuti vakananga kupi semusangano. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Kusawirirana masangano evarairidzi kunonzi kwatadzisa kuitwa kwemusangano wekutsvaga nzira dzekumutsiridza nadzo kurangwa mabasa kwakanga kwambomiswa nevarairidzi vachiti vari kuda kumbopa mukana kuhurukuro dzavakanga vachiita negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima. Zvinonzi masangano evarairidzi aya aifanirwa kuita musangano uyu svondo rapera nemusi wechina, asi hauna kuzobudirira. Panonzi panga paine hurongwa hwekuti musangano uyu uchiitwa mangwana muvhuro, asi zvinonzi hautarisirwe kubudirira zvakare, mamwe masangano achinzi ave kutoronga kudzokera kuApex Council, sangano rinomirira vashandi vehurumende vose. Mukuru werimwe remasangano evarairidzi reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyavo vanoti mamwe masangano madiki evarairidzi haasi kufara nemafungiro avanoti anoitwa nemasangano eZimta nePTUZ, ekuti ndo vana mukoma wemasangano ose evarairidzi. Vanyavo vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezviri kutadzisa kuti varairidzi vataure nezwi rimwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvino hazvina kunyatsomira zvakanaka kurutivi rwevamiririri vevarairidzi kumaunions. Nyaya yanyanyonetsa zvikuru ndeye yatingatiyo Big Brother Syndrome, yokuti kune maunions anozviti isusu tisu vakuru, isusu tisakataka kuwapo, saka zvakadaro takakosha kupfuura mamwe maunions akazoteera nezuro. Izvozvo zvakonzeresa vonga mvonga mumaboka emaunions izvozvo zvekuti kana strike iya yakanga iripo iyai yamazuva aperayo, zvanga zviri pachena kuti strike yanga isiri pamutemo. Nekuti pamutemo chaipita ndipo kuti patinotaurwa kana kukurukura nehurumende tine patinofanira kusvika kuti aiwa tatadza kuwirirana. Kana tatadza kuwirirana tinofanira kusainirana inonzi deadlock. Vanomirira vashandi Cecilia Alexander neanomirira muhurumende anonzi Simon Masanga, vanhu vaviri ivavava ndo vaifanira kusaina inonzi deadlock. Tazobva ipapo taisingupinda zvemwe process yeconciliation yokuti taifanira kusarudza anonzi arbitrator aifanira kuti atiyananise pane kusawirirana kwanga kuripo kwacho. Saka zvose izvozvo izvezvi hazvina kuitika, ende vamwe vangu vanozvidzwa izvozvo kuti ndozvafanga zvakaitika, asi vakasarudza kuzvisaitike saizvozvo. Saka zvakakonzera madivisions pakati pemaunions.
Mungadoma here masangano amuri kuti ari kuita Big Brother zvokuti ndini mukuru vasingatarise kuenzana kwevarairidzi?
Tinoda kudoma vamwe vedu vekuZimta nevamwe vedu vekuPTUZ mapoka maviri iwayo ndo akonzeresa dambudziko zikuru kwazvo pakati pedu, nekuti iyo istrike yandataura nezvayo iyi payakanga ichitoenderera mberi, mamwe mapoka ese ari kunzi madika aya akati atakutojoinirawo strike iyoyo, asi vajoina pakati papapapa havana kana kumbopuhwa inonzi recognition. Vakaramba vachienderera mberi vakati isu tiri tu chete PTZ nezimta, tisu takakonzeresa strike ende tisi kuti maticha aende pastrike. Ende vari vaviri zvakare ndivozve vakaenda patafura musi wataifa kunge takasangana uri musi wesondo, kuti maunions ese ngatisanganei tikurukure kuti nyaya yestrike yofambiswa sei. Asi nerweseri vakaenda vakanosangana vega vari vaviri vakawirirana kuti ngatichistopei strike. Vakasopesa strike varivo vari vaviri zvakare, asi iri nyaya yekuti vaiziva kuti strike iyi yanga isiri pamutemo, nekuti yanga iri pamutemo vakangadai vakaramba vakasimbisa mashoko avo vakanga vataura makuseni ekuti isusu strike yedu iri kuenderera mberi. Anonzi Public Service Commission ndiani? Ndiani kwaanonzi Vincent Hungwe kucommission kwacho? Ari above the law, no one is above the law. Asi vadaro kuvanhu vanova mamembers vachiita usisu kuiri hwekuti vasangana patafura nehurumende vakanga vatouya kudhara vakagwadzira gwaro ravo rekusopesa strike, asi uku nerweseruko vari kuti chimoto tiri kuendera mberi chestrike uku vatosopesa strike kudhara.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyawo vari parunhare muHarare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimuta panyaya iyi, asi takwanisa kubata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe. Vanotiwo masangano ari kuvati vari kuzviita vakuru aya ndiwo ari kushandiswa nemamwe masimba avasina kudoma mukukanganisa hondo yekurwira kodzero dzevarayiridzi.
Mashoko evanhu vari kuda kutsvaga utamugati, mashoko anoratidza kuti vanhu ava vatumwa. Chiripo ndechekuti pakaitwa declare strike ndivo vakabuda paTV vemaunion iwaya vachitaura kuti tapfuwa mari neMDC, vakaaccusa kuti Secretary General wokuZimta naPresident wokuPTUZ vanhu veMDC. Saka nhacho anodzoka achizotaura kuti paita Big Brother mentality zvadzwa nekupi. Chokwadi ndechekuti pachirungu vanoti you cannot become big by pulling the big or the strong people down. Varume ava ngavadzidzidzo chekuti kuti maunion asvike paasvika akaseenzerwa, nyaya haisi yekuti ndingati kudii, nyaya ndeyekuti vari mugwara here. Maunion aya mukaatarisa iye zvino izvi vakutoita kunge ivo ndivo maemployer, ndivo anobuda paTV yeZBC, ndivo anokotwa neHerald vachiakiza maunions edu kuti tikupohwa mari neMDC, ndivo zvakare vanenge vachitaura zvakawanda. Saka kumwe kutaura kutaura kwenhando kutaura kwevanhu vasina chavari kuziva. Hatingazonzi nhasi tisu tava maunion madiki, nekuti the truth of the matter ndezvekuti Zimta nePTUZ ndo maunion mahombe. Izvi hazvina nharo ichi, tine nhoroondo yekurwa chimurenga chekusunungura vashandi. Ende maunion aya kana achida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ngavasiyane nementariti yekuti vakawana pane ZTV votitukirira, nekuti isusu hatizonyarari vanhu vatita zvavari kuita izvi. Mhando yevara iyi ndivo ivava vari kubuda vachisapota zvinhu zvisizvo. Iye zvino izvi tine nyaya yekuti sangano yevarayiridzi ngaabatani ega ega tiite nharura nehurumende. Ndivo futi vari kuramba vachiti hanzi tinosangana kuapex, nekuti vanoda zvinhu nzvimbo zvekuapex kunova ndokwavanokwira ndege, ndokwavanoapendwawo mabhodhi, ndokwavanopuwa mari. Kureva izvo kuti vanhu ava vagara vari selfish.
Mune tarisiro here yekuti muchazogarawo pasi nemamwe masangano evarayiridzi iwaya kuti muumbe chinhu chimwe chete, mutaure nezwi rimwe chete?
Isusu neZimta pamwe neRatuz nemamwe maunioni ari kuda kuseenza neso hatisi kumira, tikuramba tichingotaurirana, nekuti enezivatoda zvichingozvitsva. Hongu takanzwa nezviro kuti vamazino vangu vari kumasase kumbere kwako vachitaura kuti vari kuda kuita zvichingoze kuti vana vevarayiridzi nevana vemafibo 7 vapuhwe kodzero yekuenda kuzvikoro vasina kubhadhara fees as part of my non-monetary incentives. Zvino vanova zvinhu zvatiri kuikomenda kwavari kuti ngavaite izvi, asi iye vakunozvitaura kujekerere vanhu dzotambe pfungwa dzavo havachazvitauri kuti marecommendations aunzwa nemasangano evarayiridzi kuti zvinhu zvirerukire murayiridzi nemamwe masibu 7.
Tichitarisa mune ramangwana, zvii zvamungakurudzirawo kuhurumende?
Hurumende ngaive normal, hurumende ngaizive kuti inoshandirwa nevashandi. Hatizi vafudzi vemombe, hatisi vanhu vekusakura nyimo, tiri vanhu vakaenda kunodzidzira basa ratiri kuita, tiri maprofessionals. Ende ngaaregere tsika yakuda kuti divider nemaunions edu. Iye nezvi mukatarisa vakumhanya nenyaya yemapayslip, asi nei nechekuita nemaunions vakuda kuti mamembers emaunion apandukire leadership. Vouya zvakare nesimu yekuti maunion abhadharwa mari, kana gavhumendi iri kuti yakandibhadhara mari ngaburi evidence pachena kuti majongwe takamupa $5,000 kuti avite call of strike.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira zviri kubuda musarudzo apo kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi musarudzo yemutungamiri wenyika iri kupikisanwa zvakasimba. Vakuru vehurumende kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweIndia vanoti uwandu hwevanhu vafa mushure mekunwa kachasu kaive nemuchetura wakwira kusvika kuvanhu vangangoita 140. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa namutungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Tine urombo vateereri, mishina yedu nhasi inenge iri kuita dambudziko. Tombo kuyeuchidzai zviri munhau dzedu muzuva ranhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nguva shoma-shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira, vachiti kana vakaramba izvi ivo vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira yavanoti iri pamutemo. Kotiwo masangano evarairidzi ari kupesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Iye zvino tombodzokera kuna mutungamiri Nkomo kuti akupei chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Aiwa, ndaga simba angu, kuri seiku Canada uko?
Ndisho zvo chando chega, but no kwa kumboita kuti dziri rambitana.
Aha, saka chii chauri kuita ku Canada uko?
Esma ndukenda kuchikoro ku Thompson Rivers University. Iri ku BC kunodziya kwacho kwe Canada. And then ndiku start a business izvozvi ndamu third year. Ndatengeta kupedza manje.
Zviri kufamba sei zvidzidzo zvacho?
Zviri right so far. Tiri kupasa kuchikoro so clearly to be doing something right. But yeah, so far zviri kuenda okay. We did a lot of volunteer work per campus, tichibatsirana necommunity ya Zimbabwe iri kunoku nemamwe ma Africans as well.
Ku university kwako pane vamwe vadzidzi vanobva kuZimbabwe here vaunoziva kana kuti uri wega?
Variko vanobva kuZimbabwe. Vamwe vanoita vachingoya vobvaita transfer out, kana kuti transfer to Toro Chandiri, vanwanungo ya upo wango pezo ma degrees au nima diploma certificates kunoku. Batakati wande ma Zimbabwe nari kunoku.
zvii zvakaita kuti uwanikwe uchisarudza kuita zvidzidzo zvebusiness?
Mostly because like vabereki vangu vaishanda mubank, ndakatanga ndichifunga kuti noregedza ndiite computing science ne finance. And then at that point yanga ichiri a dream. And ndakazoya ndakuita makoses acho, I fell in love with more of the business side of life. And then ndangoti, you know what, let me learn chekunoku tobva ndangozodzoka ndozoshandisa knowledge yandandadzidza. Because like business is just an extension of your life, right? Like mukungoita develop my ideas vamwe vanhu. And I think kumba we really need to bring more of an entrepreneurial aspect kumba, just to develop more businesses. That's why I do see it as a business kunoku, so that I can come home ndobva ndabatsirwa kuvaka nyika yedu.
Saka ndeipi business yaunoda kuita kana wadzokerako kuZimbabwe?
Right now I'm not sure. Ndichiri kutarisa kuti ndepapi pane gap kumba, like the bigger gap, so that I can help try and fill it in. And then also weighing it out kuti ndezvipi chandiri good at doing, right? Because it doesn't make sense nikanoti ndinoita zvefashion kumba, but I'm not as creative, right? So right now ndichiri kungotarisa kuti ndingaite sei. I've looked into mining, I've looked into farming and agriculture. So I'm not too sure kuti ndokwandichiuda enda here, but right now it's just acquiring as much knowledge as I can. Then we'll go to say that towards the end.
Uri kutarisira kudzokera kuZimbabwe kana wapedza zvidzidzo zvako here, kana kuti uchatishandei mbichana ikoko wozodzokera hako nekufamba kwenguva?
Ndodamboshanda kunoku for a little bit, maybe 1 or 2 years, so that ndonyatsodzidzo system yekunoku then ndozodzoka kumba. Definitely ndodzoka kumba though, like either way, because kumba is always best. And I miss home. Saka, yeah, kumba ndichadzoka, but I'll probably work 1 or 2 years in that pedza chikoro.
Pane mashoko aungada kusira vamwe vechidiki here?
I definitely say kuti rambai makashingirira, like just work hard kana muri kuchikoro, like even in whatever zvamuri kuita rambai mchingoshanda nesimba, because mangwana muziva kuti ndapi maopportunities angangoya your way. Like a real life example for me, I never thought kuti ndichauya kuno kuti ndiite chikoro, but rambai mchingonamata as well, because Mwari vanongokunzwai.
Aiwa, tinotenda zviku Cynthia nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much.
Vadiwa vatereri, chirongwa chedu chevechidiki chinoperera pano. Tanga tichikurukura namuzvari Cynthia Gutsa, uyo anodzidza kuCanada. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ntungamiri Nkomo. Ndinoti rarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ntungamiri Nkomo. Avateereri, tinoda kuzivisai kuti nhasi tine urombo, hatisi kukwanisa kupai chirongwa chinotarisa zvechitendero nekuda kwedambudziko ratiri kuita nemishini yedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira, vachiti kana vakaramba izvi ivo vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwakamboitwa nevarairidzi, uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Chris Gande.
Ngalichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 24 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa utshela umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi kube lo hulumende wokuchiyelana lezano PF okweminyaka emibili. Amazwi kamnumzana Robert Mgabe owayengumongameli welizwe awukucothoza umongameli Emerson Mnangagwa angaba esichoni. Ibandla lezano PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi ufuna kwenziwe uhulumende womqhudelwano lapho uMnangagwa azabusa kweminyaka emibili laye abeselandela ngokweminyaka emibili. UChamisa wethule lamazwi phambi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kade zivuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru. UChamisa usole uMnangagwa ngokuthumela amasotsha ukuthi ahlukuluze uZulu. Sixoxe lesinye seziphathamandla zebandla lakhe, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, othi baningi kakhulu abaze kulumbuthano okutshengisa ukuthi uChamisa ulosekelo kakhulu. Ngene kwelunye njalo udaba, siyaxolisa ngokungahambi kahle kwemitshina yethu, sikhuluma sisenze nje siphezu kokuzama ukuthi silungisise ukuthi kuhambe kahle, ngoba ke kade sesifuna ukuthi silethulele udaba esilwenze lomnumzana Prince Dubeko, kodwa hayi, ikhanya imitshina yethu ingahambi kahle. Ongathesi ke sizwe ke olunye udaba lukamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli, othi yena oyengumongameli umnumzana Robert Mgabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi esikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kulandela amazwi kamgabe awethule emzini wakhe izolo esithi uMnangagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe, uMgabe ofikise iminyaka engu-95 uthe kuzamfica laye uMnangagwa, ngakho ke engazikhohlisi ngoba enguye obusayo. Sixoxeke lapho lo mnumzana Dinizulu Macaphulana oyingcwethi kwezombusazwe, kodwa ke njengoba ngitshilo phambilini, ukhanya imitshina yethu ingasebenzi kahle okokuthi siyehluleka ukuthi selethulele lolu daba ngokugcweleyo, kodwa ke bakhona omanjinela bayagijigiji manje belungisa lapha lalaphayana. Kungalunga sizalethulela ke lolu daba. Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni kukhetho olwenzwe kuzigaba ezintathu izolo kumakhansili. Ibandla leZANU-PF linqobe kuzigaba ezimbili ezenzwe izolo ezibalisa eMatobo lapho elithole amavoti adlula amakhulu amane i-483 kwathi ele-MDC lona lathola 121. Kuthi eBeitbridge obemele iZANU-PF uthole amavoti angu-683 o-MDC wathola 54. Ibandla le-MDC linqobe kukhetho olwenziwe eChitungwiza lapho obelimele athole khona amavoti adlula kancane inkulungwane 1059 kwathi obemele iZANU-PF yena wathola 993. Kodwa lapha uyaziwa ukuthi eChitungwiza kuyisigodlo sosekelo lwe-MDC. Ngakho i-993 ayehlukananga kakhulu le-1059 osekwenza abasekeli bebandla le-MDC bethuke kancane. Kusigaba sinye sona lesi seChitungwiza we-MDC T ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uthole amavoti angu-29.
Thank you.
le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Silusizi balaleli lamhlanje ke imtshina yethu kayisebenzi kahle. Siyazama omanjinela bayagijima lapha lalaphayana bayahlanganisa silethemba lokubana kuzolunga manje manje ke silethulele ke indaba esilazo eziphuthumayo. njengoba ngichile phambilini siyaxolisa zolukandaba imitshina yethu lamhlanje kayisebenzi kahle yiko ke siyazama silokhu sigijima khonapha sizama ukuthi silungisise imitshina yethu isebenze silethuleleke indaba njengensukwini. Okwakathesi ke silo mnumzana Prince Adubeko Sibanda onguye ke esike saxoxa la ephambilini ngodaba lomhlangano we-MDC obusenzelwa eGweru lamhlanje enkundleni yemkhopo. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Gande, litshona njani lonke balaleli kwele Zimbabwe.
Ye hayi ngithemba abatshonile abalaleli lamhlanje ke hayi into azihambanga kahle ke imitshina kayisebenzi kahle kodwa ke hayi njengoba sesikutholile siyathemba uzasipha ke obekusenzakala enkundleni yemkhopha. Ye ungasitshela ukwakuqala ukuthi bekugcwele okunganani?
Istadium besichithekela ngangaphandle bekugcwele pam abantu bebaningi okuthi okade kubona bezibuza ukuthi kanti ukhetho solufikile yini njalo ngaseZimbabwe. Kithi kutshengisa ukuthi khona hayi abantu beZimbabwe kukhona ukukhona phakathi nakwabo okwenza ukuthi nxa umkhokheli wabo ethe wavakatshela indawo nabo bekuthi gwaqa behlangane ngobuningi babo.
Ye sizwa kuthiwa kukhona okunyaka ukukhulumileyo ngokuthi kwenze uhulumende wokuthiyelana ukuthi kube lezigaba ezimbili ezeminyaka emibili ukuthi omunye abuso kweminyaka emibili omunye njalo alandele. Ungasitshela ukuthi utheni ngalokho?
Obusobala Gande ukuthi khona kuleli lizwe akula olobufakazi obwaneleyo obokuthi angathi onguye owawina ama-election ngumnankakho. Ngoba sikhuluma kanje akekho othwele inombolo ezitsho ukuthi umnankakho wawina wawina lolu khetho njengenombolo ezingaki. Ngayalokho-ke khathesi ke kulama president amabili kuleli lizwe, kulo president wafakwa yi-constitutional court kanye lo justice Chigumba bese kusiba lo president owakhethwa ngabantu. So kulama president amabili la omunye ungupresident ngenxa yokuthi njengokutsho kwami i-constitutional court yamfaka, omunye ungupresident ngenxa yokuthi abantu bayamthanda. So ngenxa yalokho ke ngakuyikuthi singafuna ukuthi omunye lomunye ebuse isigaba sakhe kumbe abuse lapho awina khona, sibona ngabantu abahamba kumarali akhe omunye ekhansele amarali akhe njengalokhu esakubona okwayenzewayo umnankagwe sithi angeke wahambe emaralini akhe ayewafakile. Kungangcono betshintshane bebona ukuthi onguye obusa kuhle muphi. Kabuse-ke 2 years umnankagwa ephume ekungena uchamisa i-2 years bebona ukuthi umehluko wakho nabo unganani xa umnankagwe ezenza yena onguye othandwa ngabantu.
Ye uphethe yini udaba lo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe akukhulumileyo izolo esola umnumzana umongameli Mnangagwa?
Okusobala ukuthi uMgabe lokhu waphuma e-State House lokhu wakhitshwa ngamabutho ngomnyaka ka-2017. Siyacabanga njengabantu beZimbabwe bonke izinto ezibonwa nguMgabe yizinto ezibonwa yi-2.6 million abantu abavotela uChamisa ayibo abakhulumelayo. So uChamisa naye ukukhulumile khonokho okukhulunywe nguMgabe ngoba yinto ebonwa ngumuntu wonke ophila kuleli lizwe ngaphandle kwalabo abangaphili kuleli lizwe. So-ke okuthile ukuthi hathi amabutho kabuyele emabharakini ukwenzela ukuthi abantu beziphilele kuhle kungelamabutho ayibo angane ayabahlukumeza esenza okungalunganga okungavunyelwa ngumthetho.
Ye manje nxa sikhangele elakusasa kuyini kakhulu akhulume ngakho ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho olulandelayo asikezwa eluphatha kabanzi?
Okukhona kathesi upresident uChamisa akumeleleyo yikuthi umnankagwa ebuye ezokutsho ukuthi sibisibili uyafuna ukuthi kukhulumiswane. Ngakuyikuthi engafuni ukuthi kukhulumiswane ubaba umnankagwa noma abantu belihlupheka kangaka kuleli lizwe, yena angathi hhayi kafuni ukukhulumisana kutho ukuthi okungenzakala ukuthi kungangcono kukhanje ezitridini ngoba
asimboni phela ukuthi onguye sikhulile othakazela lo mbuso okhona kathese ngubani ngoba imenye uzulu omnengi phakathi na kwelizwe leZimbabwe uyakhonona ngitsho labezana bakhona abaningi undedalwana kabasamfuni so nxa kuyukuthi yena engafuni ukuthi ethole ithuba lokuhamba ethafuleni siyakhulumisana nabantu bona laba bemtyele khonokho abakufunayo ngitsho ukuthi-ke kungangcono abantu bengena ezitredini ngoba bayavunyelwa i-constitution yaseZimbabwe ukuthi behambe bedemonstrate akuze umnankagedeni.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, siyabonga kakhulu. Umunye umhlangano uzaba khona nini we-MDC wona lo ofana la wona lo wokubonga abantu?
Bengingakayitholi i-timetable engitsho ukuthi ama-programs akhona ami njani but ngikhangelele ukuthi ose amaviki wonke amabili ayabe kuyabe kulento eyabe isenzakala phakathina kwelizwe ikwenza ukuthi abantu behlale nabo bekhangelele ukuthi kuyini okufuze ukuthi kwenzakale.
Okay, hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Chris, kulungile.
Hayi, sibongile. Yelo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphathamandla sebandla le-MDC ebesixoxela ecingweni eseGweru. Okwamanje-ke sesixoxa ngendaba kamkhokheli kamsekeli kamphathintamba owezokwethulwa kwimbiko umnumzana Energy Mutoli othi yena owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu ukutsho kulandela amazwi kaMgabe awethule emzini wakhe ngomgqibelo izolo isithi umnankagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ukuhlaziya lolu daba silo mnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra. Siyakuyamukela kuhlelo mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga linjani balaleli.
Hayi, siyethemba abalaleli bayaphila. Mnumzana Mkandla, ungathini wena amazwi kamnumzana Mugabe hayi izolo la?
Really, amazwi kaMgabe mahle kakhulu alubana kade khulunywa ngumuntu onjengoDabengwa kumbe khulunywa ngumuntu onjengoPius Ncube kumbe khulunywa ngumuntu ongasiyo muntu onjengomuntu ongumgabe. Wamazwi akhe bemahle kakhulu besakha ebetshela umnumzana ophethe intambo kathese eZimbabwe umngameli umnankagwa ukuthi ethiyane lokubulala abantu ngoba abantu laba abalokhu bethiwa khona bayakhangelwa lokuthiwa khona i-board viewing lokhu bekhangelwa ekugcineni kwangikhona la abantu bazabe sebekhangela yena. Amazwi lana ngiwathandile kakhulu kodwa-ke umbhuqazwe lo-ke wegugarawundi lo umgabe uzibeka ngathi bukho bangaki abantu abafele khona laphana baningi ama-car accident kade senzakala pho-ke kusuke kusiphazamise lokhani ukuthi kanti umuntu nxa engasekho ebukhosini uyabona yini into okuthiwa yihlala kahle yabantu. Wenza isizwe sabhuqwa sibili okunye okungenalihloni ngakazeke vele exolise wathena kwakuyisikhathi sokuhlanya madness kodwa onguye wayehlanya kuvuka uhlanya lobu babuvela ngaphi ubhova lolu lwaluvela ngaphi akwaziwa kodwa wathiwa kwakuyisikhathi ngesobhova ubhova lolu lulethwe ngubani ngoko ngubani ngaze ngichazise lokho kodwa zeke ngixolise.
Manje-ke nxa sikhangele yona le imbiko kaMgabe ingayitshengisa na ukuthi sesizabona okuningi kuthombuluka konke kade kufihliwe sizwe sokununka lalokho okuthiwa ngesilungu ngamaskeleton ekhabothini esekhithikela phansi?
Ukutho kuhle uMgabe lokhu ukuthi kanti abantu babulawa kangaka kuyini uthi uzwa kuthiwa kulabantu abanemisibile lapha sebewulewe lapha kathi indoda lokulalelana abantu kuthi kulamangcwaba lapha awazwayo lapho ukuthi khona abantu kuzibantu bafile lapha uyakuqamba lokhu kuthi kuyini kanti khona lokho okwenzakalayo uyakhuza kuthi ukuthi ukhuza into eliqiniso ngoba nomuntu ohlezi phansi kwe-information uyamtshelo lo munye wakhe lowo akadezile konke ngombhuqazwe wesizwe ngama-80s uzomtshela nje ukuthi kathi wenzani beqhubekela phambili ngokubulala abantu kusasa lokho kuzamthenzikela lokho kusho ukuthi kuningi okusezaphuma-ke kathesi kuyaphuma egcekeni uMgabe nje nxa engathathwa etebe egcekeni lapha nethi ekhulume ngento yeground uzabe thele omunye wakhe la kukhanyazana umgabu uyazigeza entweni yeground.
Ye yikho kade sekubuya ke umbuzo wami khona lapho ukuthi kungakutshengisa na lokho okukhulunywe ngumgabu ukuthi hayi yena ngesikhathi se-ground wayengazi lutho.
Osokusegcekeni kathesi lapha kukhanyazana inyoka sijikele kuyo nalo ndoda lo ujikele kuhle nje kumnanka kwakuhle sibili nxa usilandelisa nge-intelligence uthi kanti abantu babulawelwane kusasa abantu bona laba yibo kusasa abaningi bangikhona abazafuna ukubona ukufa kwayena lo muntu kuthi ukuthi kuningi akuzakuchazwa lapha yena ngokwakho sezikhupha ebubini bonke be-ground lobuya sezitshengisa ukuthi khona yena wayengasiyo ephethe i-intelligence asiwe ephethe ezombutho leyo minister of defence. So konke lokhana sokujijela emuntwini yenalo yena sezigezile wabe segcekile ngenkulumo yakhe sifila ikhulumile laphana kusobala ukuthi lobe ngayo icourt uyaphuma discharge ngoba uyatshengisa ukuthi khona umuntu anguye ukwenza lokhu ngubani.
Hayi kuzwakele, sibongile kakhulu mnumzana Mkandla.
Hayi siyabonga ba.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra ebesixoxa la ecingweni ekobulawayo. Hayi zulukandaba uhlelo lwethu luphela ke khona pha lamhlanje. Sixolise njalo kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje besinga hlelekanga kahle ngenxa yokungasebenzi kahle kwemtshina. Igama lami ngu Chris Gande. Lelani.